This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 9, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pavanga vachigerwawo ndopasvika mota yewhite iri Isuzu KP ikabva yamira padizeni ipapo ikaburitsa varume vanokwana kuita 5. Vakabva vangosvikonzi ivowo kutsvagwa wakaba mombe. Vakabva vatotanga kutobatwa zvichisimba vachikakaratswa ndobva vakandwa mumota, mota ikabva yasimuka vakabva vaendwa navo.
Vaitai dzamara avo vane nguva vachiratidzira muAfrica Unity Square kuti vamugabe vasiye basa vanopambwa muHarare.
Zviri kutinetsawo kuti mune nyika ine hondo yakozerwa neZANU-PF. Vanhu havana mabasa, vanhu vari kutambudzika, vanhu havana mari, vanhu vane nzara. Iko zvino kune drought kumamisha uko, vanhu havasi kurima. Tiri kuona vamwe vedu vachingopesuwa nyaya yegodo, nyaya yeruvengo.
Vabiti vochema-chema nechikumbiro cheMDCT chekuti nhengo dzebato ravo dzidzingwe mudare reparamende.
Kolera chirwere chisingarere munhu kwenguva yakareba. Chirwere chekuti kana chakubata manyoka wacho aunoita unenge uchiita kudurura kumhanya chaiko semvura, ende dzimwe dzenguva unogona ngo munhu achirutsa. Saka marasiro anoita mvura yacho ndeyekuti munguva shoma-shoma chaizvo, minutes kana maawa mashoma-shoma, munhu anenge atorukutika.
Chirwere chekolera choramba chichinetsa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Murume anoratidzira ari muAfrica Unity Square muHarare vaitai dzamara vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevarume vashanu vasina kuzivikanwa kuti ndavanaani. Munyori wechikwata chavadzamara cheOccupy Africa Unity Square vachausinyoni vanoti vadzamara vapambwa nevarume vashanu pavanga vachigerwa mumusha wavanogara ndokukandwa zvechisimba mumotokari yerudzi rweIsuzu Twin Cab ine ruvara ruchena. Vanyoni vanoti varume ava vanofungidzirwa kuti vasori vasvika pana vadzamara vakatanga nekuvapomera mhosva yekuba mombe vachibva varamba kuzvizivisa kuti ndava naani, kunyange hazvo ivo vadzamara vachinzi vakwanisa kucherechedza vamwe varume vaviri. Kusvika pari zvino zvinonzi hapana anga ataziva kwaendeswa vadzamara sezvo mapurisa ari kunzi ari kuti haana ruzivo nezvekupambwa kwavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navanyoni pamusoro penyaya iyi.
Kumanguva dzamangwanani dzekuma10 vaitaidza mara vanga vari kumba kwavo zvavo vachifurwa nemhepo, vakabva vafunga kuti rega vamboenda kunodamburirwa bvudzi sezvo bvudzi ravo ranga rati kurei. Saka varipo ipapo pavanga vachigerwawo ndopasvika mota yewhite iri Isuzu KP ikabva yamira padizeni ipapo ikaburitsa varume vanokwana kuita 5. Ivo vadzamara vakwanisa kucherechedza vaviri vavo nekuti mukushanda navo kwese kwataiita tine mazita atinopira vanhu ava kuti ukavaona unongotumira pafoni kana paapu code name tobva takurumbidza kuziva kuti uri kuteerwa nani. Saka vakabva vangosvikonzi ivowo kutsvagwa wakaba mombe. Ivo vakabva varamba kuti mombe handina kubvira ndaba mombe, vakabva vatotanga kutobatwa zvichisimba vachikakaratswa ndobva vakandwa mumota, mota ikabva yasimuka vakabva vaendwa navo.
Saka kusvika pari nhasi matimaziva here kuti vaendwa navo kupi?
Kusvika pari zvino hatisati taziva kuti ivo pachavo vari nechepapi, nokuti tamboedza kuenda kuvakuru vezvemutemo kumapurisa tichinotsvaga, vakati havana mbobvira vavaona. Tikaenda kuvakomana vepeace vakati havatozivi kuti vari kupi. Tikaenda kuCID department rikatiwo futi harina mbobvira ravaona. Saka vese vari kuramba kuti vari kuziva kwavari, asi isisi tiri kuziva ende tine chivimbo chokuti ndivo vavatora.
Mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakaba mombei vari kunzi vakaba kumatunhu api zvokuti maigona kunge matsvagawo kuti ndokwavaendeswa here?
Apana kana kwa mbocha uruwa unzi wakaba mwombe kupi kwa ngonzi iyo ndi watu kutuwa kwa wakaba mwombe mvote tenga kutubata munu iyanga ringori nzire kutuwa ngu wana mashikiro pani munu otherwise apana kana kurunzi kwa wakaba mwombe kana kutimose ya wali kupome royachi apana na chawari kutawo
mazuwa apera ya wadzamara wanga waka nyarara chii chingada echa simu zanya yu
wadzamara wanga wasina kunyarara muneza wanga wachita zukura tizira pa Afrika ini tisikwe aso kuti na nurabo ra wanga wachita ranga rapa ni chingo chidano chepa msoro mkuti wanga wakwanisa kuita mbata nizwa we masangano ose aneche kuita ne kupikisa urumende ya wa Mugabe
wanga wari mnyori mkuruwe sangano ra wadzamara re Occupy Africa Unity Square vacha usinyoni varu parunaru muharari ne Studio 7 atina ukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Boka re Judicial Services Commission radzinga mwe mtongi wedare ra Major Street Mugweru achipomirwa radzinga basa mwe mutongi wedare Major Street Mugweru achipomirwa mhosva yekutadza kubata basa nemazvo panyaya yekubiwa kwemombe papurazi re Blink Farm kumvuma. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Gertrude Mayonyese vapiwa magwaro ekuvazivisa nezvekudzingwa kwavo basa nhasi mangwanani mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekutadza kuita basa nemazvo. Muzvare Mayonyese vanga vakamiswa basa kubva muna gumiguri wegore rapera. Vachitaura neStudio 7 parunhare, mukuru mukuru wevatongi vematare vamishirod Guamombe vabvuma nezvekudzingwa kwamuzvare Mayonyese asi vati havana zvakawanda zvavange vachikwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi sezvo vati vange vasiri muhofisi. Kudzingwa basa kwamuzvare Mayonyese kunouya mushure mekunge gore rapera vakapa mutongo wekubvisisa faindi yemazana mana emadhora kune mumwe murume aive awanikwa aine mhosva yekuba mombe. Zvinonzi murume uyu vaFelix Mujuru vaive vapa muzvare Mayonyese mari yekuti vapiwe mutongo wakareruka uyu pane kuti vaende kujere sezvinofanirwa kana munhu abatwa aine mhosva yekuba mombe. Dare repamusoro reHigh Court rakaongorora mutongo wamuzvare Mayonyese rikapidigura mutongo uyu richiti vamujuru vaifanirwa kuenda kujere kwemakore mapfumbamwe sezvinofanirwa uye rikapawo mutongo wekuti muzvare Mayonyese vambomiswa basa nyaya yavo ichiongororwa kusvika pakuzodzingwa basa kwavaita nhasi. Pasi pemitemo yeJudicial Services Commission, muzvare Mayonyese vanogona kupikisa kudzingwa kwavo basa mukati memazuva makumi maviri nerimwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna muzvare Mayonyese panyaya iyi. Veruzhinji vanowanzochema chema nerekuti vashandi vekumatare edzimhosva kusanganisira vatongi nevachuchisi havaite mabasa avo nemazvo uye vanoita zveuori. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Thomas Mapumo muimbi wangu Zimbabwe makaterera ku Studio 7.
Chikwata cha MDC Renewal Team chinotungamirwa naMai Sekai Holland chinoti mutauriri wedare reparamende akasungwa mbira dzakondo panyaya yekuda kudzingwa kwenengo dzechikwata ichi nechikwata cha MDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai. Mutoro wedu wenhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamahofisi avo muHarare nhasi, munyori mukuru muMDC Renewal Team vatendai biti vati chikwata chavo hachisi kufara nedanho ratorwa neMDC yavatsvangirai rekuda kudzinga nhengo dzechikwata chavo makumi maviri neimwe mudare reparamende pamwe nesenate. Vabiti vati vatsvangirai havana kodzero yekudzinga nhengo idzi muparamende sezvo vachiti vakavadzinga mumusangano muna kubvumbi wegore rapera zvichitevera musangano wakaitwa kuMandeu Training Center muno muHarare.
Zviri kutinetsawo kuti mune nyika ine hondo yakozerwa neZANU-PF. Vanhu havana mabasa, vanhu vari kutambudzika, vanhu havana mari, vanhu vane nzara. Iko zvino kune drought kumamisha uko, vanhu havasi kurima. Tiri kuona vamwe vedu vachingopesuwa nyaya yegodo, nyaya yeruvengo. Ende chimwe chiri kutirwadza apa ndechekuti speaker vanotiwo nemarulings avakaita maviri musi wa8 May nemusi wa14 November yekuti aiwa nyaya yenyini inotopedzwa nematare.
Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vaudza Studio 7 parunhare kuti pane zvachinja zvave kukonzera kuti mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vatarise nyaya iyi patsva.
Takatsigirwa nesection 129 subsection 1 subparagraph K yeConstitution yeZimbabwe inotaura iyo kuti kana nhengo yeparamende ichinge yapinda muparamende yakavhoterwa senhengo yebato ikazenge yabva mubato iroro inezenge yakunzi siti rayo raakuitwa declared vacant.
Vabiti vatiwo nhengo dzavo hadzifanirwe kubviswa muparamende pamusana pekuti vakavamba rimwe bato rave kudaidzwa kuti United Movement for Democratic Change kana kuti UMDC.
Ino musangano unonzi MDC Team Renewal uchakadaro. Zvatirikungoita chete nevamwe ndezvekuti tinoda kuti mapati ese aite mubatanidzwa coalition.
Vabiti vapomerawo MDC yavatsvangirai mhosva yekushanda pamwe chete nenhengo dzeZANU-PF uye vati vane humbo hwekuti vamwe vevanhu ava ndiva Oliver Mandipaka vanomirira Bwera South muparamende. Asi vabiti varamba kutaura kuti humbo hwavanahwo ndehupi. Hatina kukwanisa kutaura navamandipaka kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo varamba mashoko avabiti aya vachiti bato ravo harinei nekurwisana kuri kuitika pakati pezvikwata zviviri zveMDC izvi. Vagutu vatiwo mhosva yekudyidzana neZANU-PF yavari kupomerwa navabiti kuda kuvazodza mafuta enguruve yavasina kudya. Zvichakadai vamudhenda vakatarisirwa kutura mutongo wavo mangwana panyaya iyi pachagara dare reparamende. Mune imwewo nyaya inechekuita neparamende vaimbova munyori anoona nezvekufambiswa kumabasa muZANU-PF vaDidmas Mutasa avo vakanga vari mumiriri weHeadlands muparamende pamwe nevaiva mumiriri weHurungwe West muparamende vaTemba Muliswa nhasi vakwidza nyaya yavo yekudzingwa muparamende kudare repamusorosoro reConstitutional Court. Kudzingwa kwakaitwa vaviri ava muparamende kunotevera kudzingwa kwavakaitwa mumusangano nebato ravo reZANU-PF zvichitevera Congress inonzi navamutasa haina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai rinoti riri mushishi kunyora tsamba raichasvitsa kumasangano anoti reSADC Troika uye kuna Sashigaro African Union Commission pamwe nesangano reUnited Nations richinyunyuta nezvarinoti zviri kukanganiswa nebato riri kutonga reZANU-PF. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti zvavari kuzivisa masangano aya zvinosanganisira mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vanoda kuona kuti mutongi achabata nyaya yakakwidzwa kumatare nevakadzingwa muZANU-PF vaDidmas Mutasa ndiani.
Vagutu vanoti bato ravo rinoona izvi sekutyisidzira vatongi vematare edzimhosva. Zvimwe zvinonzi zviri kunyunyutwa neMDCT inyaya yekunonoka kwehurumende kugadzirisa mitemo yenyika kuti ifambirane nebumbiro idzva, mashoko anonzi akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusoro pesarudzo nezvimwe zvakawanda. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Tsamba idzi dzichange dzichitaura nezvezvichemo zvatiinazvo sebato guru romuno muZimbabwe rezvematongerwo enyika. Chiri kuda kuti tizivise vokutanga veSADC sezvo Zimbabwe tiri nhengo yeSADC. VeTroika vando vanowanza kutaura nenyaya dzesecurity nezvimwe zvakadaro, saka ndosaka tsamba iyi ichinangana naSachigaro weSADC Troika.
Zvii zvamuri kuda kukurukura nemasangano amataura?
Tiri kuti isu zvinhu zvazosvika pakushatisisa muno munyika yedu yechipikirwa nyika yeZimbabwe. Zvekutiwo utongi hwaMugabe neZANU-PF yavanotungamirira hwasvika pakushungurudza vana veZimbabwe zvokuti veSADC havangangosi zvakadaro vachiti vanhu veZimbabwe zvionerei. Zvingamboita sei kuti munhu anoti ndiye head of state ariyezve iye SADC chairman onekwa achimira pamberi pavanhu in public achitaura kuti ndochada kuona kuti anoitonga ndiani kumabhitare emhosva. Inyaya inotaridza kuti mukuru arashika pfungwa. SADC Troika haingangoti vanhu veZimbabwe zvionerei nokuti asvika pakushungurudzwa.
Tinoona kuti vamugabe ndo sachigaro wemasangano iwayo SADC neAfrican Union. Munotarisira here kuzowana rubatsiro rwamuri kutsvaga ivo variwo sachigaro?
Mubvunzo wako wakanaka chaizvo mwana wamai. Apa tiri kuti isu mwana asingacheme unofira mubereko. Zimbabwe tiri kuchema. Chero zvetu tichiziva kuti vamugabe ndo chairperson weAU ndo chairperson weSADC. Hazvirevi kuti SADC yaamuhomwe dzavo. Hazvirevi kuti AU yaamuhomwe dzavo. Saka tiri kuti hazviite kuti chero vari chair weAU kana chair weSADC zvobva zvongonzi saka hatichanyori. Nokuti kune mamwewo maheads of state vamwe vatinoziva kuti vanhu vasingadi zvokutonga kwechibhanditi, kutonga kwokudzvanyirira kwatiri kuitwa navamugabe neZANU-PF.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Munyori anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vanoti nhengo dzebato ravo dzinofanira kusiyana nekushungurudza nhengo dzinonzi dzainge dziri uchikwata chaitsigira amai Joyce Mujuru. Vachitaura pamusangano weZANU-PF Bulawayo nezuro, vaChinamasa vakati nhengo dzebato ravo dziri kufanirwa kushanda pamwe chete ndokuti pachasvika sarudzo dzikwanise kuhwina sarudzo idzi. VaChinamasa vakataura mashoko aya vari Bulawayo nezuro, uko vaJonathan Moyo vakanga vachisanganawo nenhengo dzeZANU-PF kumaTebeleland South pasi peurongwa hwekugadzirisa patsva utungamiri webato iri. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwe mafungiro avo pamusana pemashoko avaChinamasa.
Kwakuzama kuyananisa musangano wavo nekuti zviri pachena ndezvekuti havangafungidzireivo kuti mai Mujuru kana vamutasa kana vagumbo kana vamwe vanhu vakawanda vanosanganisira vanasa chigaro vakabvisa pazvigaro iyo vana Reika Okonde vana Temba Muliswa nevamwe vanhu havangamboite fungidziro yekuti vanhu ivavo havana vatsvigiri. Kunenge kuri kupenga vakaita fungidziro iyoyo. Saka zvinenge zvaakuitwa apa avaya tinoti pachirungu madesperate measures nekuti vari kuziva ivo kuti vakapotsa pakuyananisa musangano pari zvino. Musangano wavo sekutaura kwatagara chingoita uchange wazonyatso kuenda kuna pongwe musangano uchange wanyatsofa. Saka kwava kutoita kwatingati madesperate measures aya ekuedza kuyananisa musangano nekuti vari kuziva kuti avo vakadzingwa mumusangano vachinenedzerwa mhosva dzinogona kunge dziripo kana kuti dzisipo vanewo vatsigiri vavo. Vakabuda navatsigiri vavo kana kuti vatsigiri vavo vakafunga kusazotsigira utungamiri hweZANU-PF huripo, musangano wavo unonyura nekuti kazhinji kazhinji unohwina neburi retsono kana iri nguva yesarudzo.
Izvi zvakureva here vaMabenge kuti hondo yapera muZANU-PF?
Vangumu, tikataura tichidaro tinenge tapotsa, tinenge tarasika zvachose. Hondo hadzipedzwi namashoko. Kungotaura zvako kuri kuitwa vanhu vachifamba handiko kunopedza hondo. Hondo dzinopedzwa nezviito, zviito namabasa. Chokwadi chiripo chaicho chaicho ndechekuti hondo yakatangwa navamugabe mubato reZANU-PF yaenda muendero wekuti yatodarikira ivo. Inonzi pachirungu it is now beyond him. Hondo yavakatanga iyoyo vanhu vese nevamwe vachiri mukati meiyo ZANU-PF vari kufungidzirwa kunzi vanotsigira vamugabe naamai mugabe nevamwe varimo vakawanda chose maonero atinozviita isusu vasingatotsigiri zviri kuitika nezviripo izvizvi. Asi hondo iyi manje haisi kuzopedzwa namashoko aya. Hondo yatovapo huru yava yekuti ichatozopedzwa badzi kana vamugabe vasisiri pachigaro.
Avo vanga vari vaJoy Mabenge nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, nanhutungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm.
Mauto Niger nechad atora guta reDamasaki kubva kuchikwata chinopfurikidza mwere cheBoko Haram muNigeria nasi. Kutorwa kweguta iri munongedzo wekubudirira kwekudyidzana kwenyika mbiri idzi mukurwisa Boko Haram. Mauto Chad gumi anonzi afa mukurwisana uku uye makumi maviri anonzi akuvara. Nigeria nenyika dzakaikomberedza vasimbisa mabasa ekurwisa Boko Haram kuitira kuti munyika iyi mukwanise kuitwa sarudzo musi wa 28 mwedzi uno.
Vana chiremba vemuZambia vanoti mutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vanofanira kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika muchireme kufenda kwavakaita nezuro apo vaicherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day muLusaka. Vana chiremba vati vaLungu varikutadza kumedza chikafu uye chipfuwa chavo chinorwadza.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanoti vakagara vagadzirira kuti vaive mutungamiri wenyika yeUkraine vaVictor Yanukovych vaburitswe munyika iyi nekuti vainge vagara vaziva kuti vaizourayiwa kana vakasadaro. Izvi zviri kubuda mufirimu richaburitswa paterevhizheni yemuRussia mazuva mashoma anotevera. VaYanukovych vaitsigira Russia uye vakamanikidzwa kubva pachigaro nevanotsigira hurumende dzekumawirira.
Muri dzinopfuura gumi nembiri dzinosanganisira yavaFilimon Johani Kambeni avo vane madzimai gumi nemana nhasi dzaungana pamahofisi amudzviti mamutare vaCosmas Chiringa dzichiratidzira nekutsutsumwa kwadzo zvichitevera kushayirwa pekugara panodzikwanira kubva padzakatamiswa kuenda kuAda Transau dzichibviswa kwachiyadzwa. Muridzi dzakapiwa masamanisi ekuti dzibude mudzimba dzadzakabvuta idzo dzaifanirwa kunge dzichigarwa nevadzidzisi vepachikoro chepaAda Transau. Mutoro wedu Nauloida Mmoyo anotipanyaya iye.
Muri idzi dzauya pamuzinda wavamudzviti uri pedyo nenzvimbo inokwirirwa mabhazi yemurahwa dziine vana vacheche, madzimai pamwe nevakwegura uye dzakatakura tutundu tune mbatya dzekupfeka zvekudya pamwe chete nehuni kuratidza kuti dzine urongwa hwekukaka matende pamahofisi aya. Pari zvino vanhu ava vagere pagedhi rinopinda pamuzinda wavamudzviti. VaKambeni vaudza Studio 7 asi kuti vauya pamuzinda wavamudzviti nevamwe madzimai avo kuzoisa musasa senzira yekutaridza nyunyuto yavo nekusagadziriswa kwedambudziko rekushaya pekugara panokwanirana nemhuri yavo. VaKambeni vanoti mhuri yavo iyo ine madzimai anokwana gumi nemana nevana makumi matatu nevashanu vange vakavimbiswa kuti mudzimai woga woga aizowanirwa imba inomukwanira nevana vake, izvo zvavanoti hazvina kuzoitika. VaKambeni vanoti panguva ino vatove nechinangwa chekugara pamuzinda uyu kudzamara nyaya yavo yagadziriswa.
Ndini akambeni vaya kugara pano nokuti takabviswe takapinwa tikaningiga takasungiswa. Mapepa acho ndiwa munaona zva. Akasungiswa saka toya pano pa DA wakatitamisa wakaparadze dzimba dzedu. Aparadze dzimba dzedu manje. Haazi kusvika kutibve dzimba, takasvika ku 5 years yese yapera. Teuya pano muchiti tichampa dzimba.
VaKambeni vanoti chimwe chiri kuvarwadza inyaya yekuti vakanyorerwa masamanisi ekuti vange vabuda mudzimba dzaifanirwa kunge dzichigara vadzidzisi panosvika mangwana. Nemusi wechipiri uyo zvakare vari kutarisirwa kunge vachimiswa pamberi pemutongi wedare pamusoro pemasamanisi aya.
Tisungisa manje izvozvi mangwana tinofanira kuti tipinde kukoti. Saka tati vakatora maticha kuti tipinde nawo mukoti. Saka tati tipinde mukoti naidi usigauke ngoti ndiye wakatore dzimba zvedu.
Vamwe vari pamuzinda wamudzviti ndiamai Elizabeth Gamera. Amai Gamera chirikadzi uye vanoti zvichitevera masamanisa vakanyorerwa ekuti vabude mudzimba idzi havana kumwe kwekuenda.
Panapa tichabva panapa tati nemba yedu yakapwanywa ndiye tiri kuda kuna DA.
vajingo mangiza mumwe vanhu vari pamuzinda vamudzviti vamutare avo vanoti havachina kumwe kwekuenda uye vanoda kuti vamudzviti vavape pekugara sekuvimbiswa kwavakaitwa pavakatamiswa kubva kwachiyadzwa.
Ndinoda kubatsirwa ngeumba yangu kunasigauke nadie rezvo ndirikuda zvese kuti ndibatsirwe umba yangu yandakaposhiwa.
Mudzviti wemutare vaCosmas Chiringa vanoti dambudziko remhuri idzi rinozivikanwa nevakuru vemuhurumende kunyanya kuhofisi yaprovincial administrator vafungai mbesa uye kugurukota rezvekutongwa kwedonho remanikalendi muzvare mandichimene. Kambani yeHanjin Investments yakanga yavimbisa mhuri idzi dzimba dzinovakwanira asi izvi hazvina kuzozadzikiswa pavakatamiswa. Mhuri dzinosvika chiuru nemakumi matatu dzakatamiswa nekambani anochera mangoda anosanganisira matatu anoti Anjin Mbada Diamonds uye Diamond Mining Company DMC. Makambani aya kusvika pari zvino pane zvimwe zvaasati akwanisa kuzadzikisa zvakavimbisa mhuri dzakatamiswa idzi zvinosanganisira dzimba dzakaringana, minda yekurima yemadiridzo, mafuro ezvipfuyo, chikoro, chipatara uye kuwanira mabasa vanhu vemunharaunda iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights Amai Pegita vagadza vanoti vachapikisa mudare mangwana kudzingwa kwemhuri idzi mudzimba dzinonzi ndedzevadzidzisi. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera. Nzvimbo dzinoti Bite Bridge, Mudzi, Chiredzi nechirundu dzinonzi dziri kutarisana nedambudziko iri iro rinonzi rabata vanhu gumi nemumwe chete munzvimbo idzi. Sangano reUnited Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs rinoti pari zvino Mudzi ndiyo ine vanhu vane uwandu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya dambudziko iri, Marvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7 abata chiremba Dr. Douglas Gwatidzo.
Dambudziko rekorera rinowanikwa kana hatinoti mawater and reticulation system, nzira dzekupa nadzo mvura uyezve nekurasa tsvina dzatinenge taita zveze dzisina kumira zvakanaka. Zvinowanzowanika mumaguta anenge asina masewage disposal system ari efficient kana guta anenge akuwandirwa uyezve munzvimbo dzisina utsanana hwakati o. Saa ndo dambudziko rinoitika kana mvura yedu isina kumira zvakanaka ende pekurasira tsvina pasina kumira zvakanaka.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere ichochi chekorera?
Inini chandingangokurudzira ndechekuti tisati tatombosvika pakuti munhu abatwe nechirwere chekorera ngationei kuti tamudzivirira. Asi tomboti munhu ari kufungidzira kuti ane korera anofanira kunge achiziva kuti korera chirwere chisingarere munhu kwenguva yakareba. Chirwere chekuti kana chakubata manyoka wacho aunoita unenge uchiita kudurura kumhanya chaiko semvura ende dzimwe dzenguva unogona ngo munhu achirutsa. Saka marasiro anoita mvura yacho ndeyekuti munguva shoma shoma chaiyo minutes kana maawa mashoma shoma munhu anenge atori kutika nekunge arasika nemvura yakawanda iyo.
Vanhu vangadzivirire sei kubata chirwere ichochi chekorera?
Kudzivirira kwacho kune nzira dzakati wandei. Chekutanga ndechekuti munhu ngaasadya chikafu chaasina kuona kuti chabikwa nani uye chabikirwa pai. Kana chiri chikafu chiyacho chekuti chabikwa chikasara ngationei kuti chinenge chasara chinochengetedzwa panzvimbo dzakanaka dzakaita sefuriji kana kana dzimwe dzakadero uyezve kana taakutochidya chikafu chacho hachifanira kungotorwa chobva chadyiwa pakati pakati. Tinofanira kutodziiswa kusvika chaakupisa zvokuti hachibatiki tikuita kuti tiuraye utachiona nokuti utachiona hwekorera hautomborarami munzvimbo inopisa kudarika madhigiri anoita 56°C. Zvouyazve mvura yokumwa kana iri mvura munhu ngaasatemba nokuti mvura iyi yakachena handina chandiri kuona mairi nokuti utachiona hwekorera huonekwe nemaziso hunotoonekwa nemishina inoongorora inonzi mamicroscope aya. Saka mvura yekumwa inofanira kunge iriye inozikamwa kunzi inorapwa nemishonga inouraya utachiona. Kana kuti kana usina shuwa nokuti mvura yakachena zviri nani kuibhuirisa kusvika yaakukwata kwemaminitsi anosvika kana 10 yosiregera ichitonhora kuti izotomuka zvakanaka. Tozouyazve nhunzi ngationi kuti nhunzi hadzingomhare mhare pachikafu chedu zvichireva kuti kana pari panzvimbo ine nhunzi dzakawanda zviri nani kufirita nhunzi dzacho dzise dzichaenda pachikafu. Kana pari panzvimbo dziyedzo dzinenge dzine vanhu vakawanda paya pekuti tinowanzowanikwa tichida kuti tinge tichimhorosana kana tichinzwirana tsitsi kana tichifarirana ngationei kuti tageza maoko tisati tabata chikafu patenge tapedza kukwasisana nevanhu paya.
Vanenge vafungidzira kuti vabatwa nechirwere ichochi vanofanira kuita sei?
Ngavaende kuzvipatara zviri padhuze navo.
avo vangawari chiremba Dr. Douglas Gwatidzo vachitaura namavelas mhlanganya uyo Studio 7 vari parunare muHarare.
Vateereri mutsakangana muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere chekolera ichi uye kuti ringadzirirwa sei. Tashika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksia mina Jonga na Chris Kandemiri.